Nyika itsva yava pedyo. Mwari akasika nyika kuti vanhu vakarurama vagare pairi nekusingaperi. Pisarema 37 verse 29. Akaisa vanhu vekutanga Adam naEva mumunda wakanaka weEden, achibva ati ivo nevana vavo vaurime nekuuchengeta. Iye zvino nyika haisi paradiso sezvaidiwa naMwari. Asi Mwari haana kuchinja zvaaida. Saka achaita sei kuti nyika ive paradiso? Sezvataona munyaya dzapfuura, Mwari haasi kuzoparadza nyika chaiyo chaiyo. Asi achaita kuti vanhu vakarurama vagare pairi. Mwari paachazadzisa chinangwa chake, upenyu huchange hwakaita sei panyika? 1. Hurumende imwe chete ichatonga nyika yese. Munguva pfupi, hurumende yaMwari painenge yava kutonga vanhu vese, panyika pachava nemufaro, vanhu vachigara vaine rugare, vachiita basa rakanaka uye rinogutsa. Mwari akagadza Jesu Kristu kuti atonge panyika. Jesu akasiyana nevatungamiriri vepanyika, pakuti iye achaita zvakanakira vanhu vese. Utongi hwake huchange huchiratidza kuti ane rudo, uye kuti ndimambo ane mwoyo wakanaka, ane tsitsi uye anobata vanhu vese zvakaenzana. 2. Vanhu vese vachange vakabatana. Vanhu vanenge vava kugara panyika vachange vakabatana, pasinei nekusiyana kwerudzi rwavo kana kuti dzinza. Vese vachange vachida Mwari uye vachidanana. Uyewo vachashanda pamwe chete kuti vazadzise chinangwa chaMwari chekuti nyika ive paradiso. 3. Mamiriro ekunze akanaka, vanhu vachigarisana nemhuka. Umambo hwaMwari pahuchatanga kutonga, Musika achaita kuti mamiriro ekunze agare akanaka nguva dzese. Jesu paaiva panyika, akaratidza simba raMwari nekunyaradza kwaakaita dutu raiva nesimba. Kana Jesu ava kutonga, panenge pasisina zvekutyira kuti pangangoitika njodzi dzinoitika dzega. Kana umambo hwaMwari hwava kutonga, vanhu vachagarisana nemhuka, uyewo havazosvibisi nyika. 4. Utano hwakanaka nezvekudya zvakawanda. Munhu wese achange aine utano hwakanaka, pasina kurwara, kuchembera kana kufa. Isaiah 35 verse 5 ne 6. Vanhu vachange vachirarama munyika yakanaka, yakachena, seyairaramwa naAdam naEva mumunda weEden. Sezvainge zvakaita muEden, panyika pachava nezvekudya zvakawanda, uye hapana achafa nenzara. Sezvaingoita vanhu vaMwari vekare vaIsraeri, vanhu vachange vari muparadiso vachadya vachiguta. Levitiko 26 verse 4 ne 5. 5. Vanhu vachagara murunyararo pasina chekutya. Muumambo hwaMwari, vanhu vese vachagara murunyararo vachibatana zvakanaka. Kuchange kusisina hondo, udzvinyiriri, uye hapana achatamburira kuti awane zvekurarama nazvo. Bhaibheri rinotivimbisa kuti mumwe nemumwe achagara pasi pemuzambiringa wake nepasi pemuonde wake, uye hapana achaita kuti vatye. Mika 4 verse 3 ne 4. 6. Pekugara pakanaka uye basa rinogutsa. Muri imwe neimwe ichange iine musha wayo vasingatyiri kuti vangazobviswa, uye basa ratichange tichiita richange richigutsa. Ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri parinoti vaya vachagara munyika itsva yaMwari havazoshandi zvakaoma pasina. Isaiah 65 verse 21 kusvika ku23. 7. Dzidzo yakanakisa kupfuura dzese. Bhaibheri rinoti nyika ichazara nekuziva Jehovha. Isaiah 11 verse 9. Vanhu vachararama muparadiso vachadzidziswa nemusiki wavo Jehovha, ane uchenjeri hwakadzama, uye vachadzidzawo nezvezvinhu zvakanaka zvaakasika. Havazoshandisi ruzivo rwavo kugadzira zvombo kana kuti kuda kukuvadza vamwe, asi vachadzidza kuti vangagarisana sei murunyararo, vachiita kuti nyika irambe yakanaka. 8. Upenyu husina magumo. Mwari akashanda nesimba kugadzira nyika kuti ive yakanaka kuti tinakidzwe neupenyu zuva rega rega. Anoda kuti vanhu vararame panyika nekusingaperi. Kuti izvozvo zvizoitika, achaparadza rufu zvachose. Isaiah 25 verse 8. Bhaibheri rinoti, hapazovi nerufu, kana kuchema, kana kuridza mhere, kana kurwadziwa. Zvakazarurwa 21 verse 4. Mwari achapa vanhu vese vachapona paachaparadza nyika ino nevaya vachamutswa kubva kuvakafa mukana wekurarama nekusingaperi. Mamiriyoni evanhu mazuva ano ari kutogadzirira kuzorarama munyika itsva yavapedyo. Kunyange zvazvo vari vanhu vanokanganisa, vari kuedza kurarama upenyu hunoenderana nezvinodiwa naMwari kuvanhu vachararama munyika yake itsva. Pari kuzviita sei? Vari kudzidza nezvaJehovha Mwari naJesu Kristu waakatuma. John 17 verse 3. Dzidza kuti zvii zvaungaita kuti upone pachaparadzwa nyika ino yakaipa, worarama munyika itsva yavapedyo kuuya. Kumbira kudzidza Bhaibheri nemumwe wezvapupu zvaJehovha, kana kuti ita zvidzidzo zvebhaibheri zviri paindaneti pajw.org. Ndipo panoperera nyaya yacho.